manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishiteke nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechipiri chivabvu 5 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu munogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nengo ina dzeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe adzikodzeri kuramba dziri muparamende.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata ikonomi ende taitarisirawo kuti mamezhas anoiswa nehurumende anopawo mukana padikidiki zvapo nekuti informal ikonomi ikwanise kunge ichioperate.
Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho ratorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Nyanzvi dzoziya zvinoreva kuvhurwa kwemakambani panguva iyo nyika isina zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 vadarika mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru uye vanhu vafa vadarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru. Paramende nhasi yadzinga nhengo ina dzebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mushure mekunge yanyorerwa tsamba neMDC inotungamirwa naMuzvari Thokozani Kupe ichizivisa dare iri kuti nhengo ina idzi hadzichamiriri zvido zvebato ravo. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzingwa nhasi mumiriri wekuwadzana East National Assembly vaCharlton Wende, mumiriri wedanga mvura vaProsper Mutsiami, vanomirira dunhu revulawayo Muzvare Tabitha Khumalo, pamwe naSenator Lillian Timvias vekuMidlands vachizivisa nhengo dzeNational Assembly nezvenyaya iyi, mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vati vakatambira tsamba kubva kuMDC mukutanga kwemwedzi wapfuura ichivaudza kuti vaWende vaMutsiami pamwe naMuzvare Khumalo vakange vasamirire zvido zveMDCT. Nekuda kwaizvozvo vati kubvira nhasi vatatu ava havasiri nhengo dzeNational Assembly uye vave kutora matanho ekuzivisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nevanoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti kitwe sarudzo dzekutsvaga vachamirira nzvimbo idzi. Kudare reSenate amai Timvias vadzingwawo nekuda kwechikonzero chimwecho. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa mudare, amai Timvias vati vakatyamara zvikuru nezvaitika vachiti ivo senhengo yeMDC Alliance vanodzingwa mudare neMDCT sei.
Ndatoshamisika ini because takapinda musarudzo tiremdc Alliance and nakupinda ndiveMDCT. Saka ndashamisika but I am not shocked. The regime will do whatever they want it looks like they want a one-party state, and they'll get it.
Vawende, vanowewo mnyori mkuru MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, varamba kutaura zvakawanda vachiti vange vasati vazivisa mutungamiri webato ravo, Advocate Nelson Chamisa.
Takumbono udza mutungamiriri wedu, va Advocate Chamisa, sezvo munozvanga vasimo muparliament, nezvabuda muparliament. Then after that, vachazokonsulta ma leaders asipo, the National Standing Committee, and tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazobuditsa statement yeparty.
Mumiriri weHarare East National Assembly zvakare vari mumwe vatevedzerwa vachamisa vatendai biti vaudze Studio 7 kuti vashamisika nezvaitika vakati zviri pachena kuti bato reMDCT ringadzinge sei nhengo dzisiri dzaro muparamende.
MDCT haigone kuti idzinge vanhu vasiri mualliance, and MDCT itoriko itungamirwa naTokozani Kupe inotoonema nhengo dzirimo muparamende imomo. So zvinhu zvinotyakamadza pazvinhu zvinotakidza kuti ZANU-PF ida kupa musangano weMDC Alliance unotungamirwa nababa vachamisa. Saka tichagara pasi toona kuti toenda mberi sei.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti mamwe mapato vave kutora matv pamakakatanwa ari mubato reMDC.
Haichasi nyaya yezvekutonga kwejekerere, kutonga kuri pachena. Yava nyaya yekuti zvematongerwo enyika zvisina kuti tsemetete ndozvapindira. Yava nyaya yekuti veZANU-PF vaakushandisa matare kuti vaite shaisano ndozvapo.
Asi murayiridzi weGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vati zvaitika nhasi hazvinei nemamwe mapato kana paramende vachiti zviri pachena kuti MDC iri kusvikanga nemafuta ayo. Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mune mamwe mapato vachiti MDC ngaidzidze kugadzirisa matambudziko ayo isinganeneri mamwe mapato mhosva. Dare reSupreme Court rakapa mutongo mwedzi wapera wekuti bato reMDC raifanira kudzokera pautungamiri hwaro wa2014 zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi 2018. Nyanzvi munyaya dzemitemo nematongerwo enyika dzakayambira kare kuti mutongo weSupreme Court uyu waigona kuzoshandiswa naMuzvare Kupe mukudzinga nhengo dziri muparamende dzakabva kudivi ravachamisa. Asi vamwe vachiti mutongo uyu wainge wasara mumashure menguva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raMuzvare Kupe kuti vachatora zvakare here kana kuti kwete kudzinga dzimwe nhengo dziri muNational Assembly pamwe nemudare reSenate sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanotengesera zvinhu mumigwagwa vari kuchema-chema zvikuru vachiti hurumende inofanirwa kuvabvumidzawo kuti vadzokere pamabasa avo sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Vanhu ava vanoti vakawanda kudarika vanhu vanoenda kumabasa, nekudaro vanofanira kunge vachiriritira mhuri dzavo. Masangano anomirira vanhu ava anoti Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET neSurvival Vendors Union of Zimbabwe anoti hurumende yaifanirwawo kuona kuti vanozviitira mabasa emaoko ava vabvumidzwawo kudzokera kumabasa avo sezvo yakaita kubvumidza vemakambani kuti vavhure, asi vachiita kuti vashandi vavo vaongororwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here kana kuti kwete. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemakambani madiki neepakati amai Stembiso Nyoni kuti tinzwe kana paine urongwa hwavari kuitira vanozvibatira mabasa emaoko ava. Makanzuru mazhinji emunyika ari mushishi kuparadza nzvimbo dzinoshandirwa nevanhu zvishandira ava, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo richiti mamwe emakanzuru aya akanga achikora mutemo nekuparadza nzvimbo idzi. Asi mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vane kunyonyota uye kushamisika kuti sehurumende yakasvika padanho iri isinawo kutarisa vanorarama nekutengesera mumigwagwa vari ivo vakabata upfumi hwenyika.
Tine kunyunyuta kukuru chose nekushamisika kuti hurumende inopa chidzidzo chakadai sei vasingatarisi mashandiro einformal sector. Informal sector ndo yakabata economy, and taitarisirawo kuti mamezhas anoiswa nehurumende anopawo mukana padiki diki zvapo pekuti informal economy ikwanise kunge ichioperate. ndo kuri kuraramira vanhu vese ndo kuri kuwanira vanhu mari yekuti vakwanise kutenga chikafu chokurarama mudzimba saka danho ratorwa nehurumende iri chero zvaro zvarakanaka pakuti tiri kuda kuderedza kupararira kwechirwere ichi pati ngapawanikwe zvinoitwa kuti informal economy ikwanise kushandawo sezviri kuitawo industry necommerce nokuti ndokuri kuraramira vanhu vese
tiri kuona kuti nyaya yehombe inogona kunge yaita kuti hurumende inonoke kubvumidza nhengo dzenyu kudzokera pamabasa adzo inyaya yeutsanana nekuona kuti chirwere checoronavirus ichi hachiparadzirwe imi munozogona here kuchengetedza nzvimbo dzamunoshandira
isusu seboka revisit takazvipira kuti tibatsire mamembers edu anenge awana mukana wokushanda kuti ashande pakajeka ashande ane zvikwanisiro zvokuti pasava nekuparadzira kwechirwere ichi saka hurumende dei ikatarisa danho irori rayatora votipinzawo muzvirongwa zvavo isusu tibatsirawo mainformal traders kuti ashande pakachena uye vane zvikwanisiro zvekuti vashande vasingaparadziri covid
takanzwa hurumende ichiti ichabatsirawo vari kutambura kusanganisirawo nhengo dzenyu dzamaiti maendesa mazita kuti dzinge dzichiwana rubatsiro pane vatiwawana here rubatsiro ruri kubva kuhurumende
mukoma jonga ndingareva nhema kana ndikati zvinhu zvakatimirira zvakanaka zvinhu hazvina kumira zvakanaka hurumende yakaparura ikashambadza nyaya yekuti vachabatsira vanhu vari muinformal economy kuti vawane raramo panguva yelockdown ino asi tava mudanho rechitatu relockdown hapana kana sendi yatiyawana mamembers edu
ava vanga vari mukuru wevendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamuel wadzai vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 tabatawo vakafanobata chigaro chemukuru wesangano resurvival vendors union of zimbabwe vaobei mwari wangu ava vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuita zvakawanda mukurerutsira zvinhu zvevanorarama nekuzviitira kuti vange vachidzivirira kupararira kwecoronavhairasi hapana chinhu charerutswa sezvo vasiri kukwanisa kupinda mumigwagwa munove mavanogara nekushandira
hurumende hongu yauya ichirerutsa zvizhinji asi kwatiri isusu vanongorarama nekutengesa hapana chinhu charerutswa nekuti kumastriti imomo ndio matinokwanisa kugara tichitengesa ndio mune vanhu vanenge vachitenga uyezve mukaona kuti nyika yedu haina ana mabasa mabasa ari kubva kune senge kuti tizvifungire nekuzvishandisa but manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vangorasirirwa sezvo tichinge tichizvitengesa tichitenga
mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu
kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengesereka zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzwa nekutora matanho acho zvaunoziva ndechekuti zimbabwe munhu angozviraramira nekuzvionera chatinogona hapana nenyaya yekuti kana tikada kuti tidemonstrete tinosangana navo vachiita sekuita tsvimbo mugodzi tikada kuti titaure zvatinotaura hapana anotinzwisisa saka taakukona kunge vanhu mainformal traders zvatiri kuita izvi havana mvere vafunga nezvedu takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari yakanzi ndeye kuzotibatsira semainformal traders but panga pakuzi panoda vanhu vari registered
tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu
apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvanhu vanotengesa nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa chikumba kwacho hakuna chekubata mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare asi tinenge tichigara pambani vatisingabhadhari kwoiye munhu wacho anenge ainemba anenge atipo tigare iyewo anenge asingatenderi kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi saka ndokutaura even vakazoti mazuvano vakaita sei akaita sei asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustreet nekuti mafees anenge akamirira marendaus akamirira magesi odhura gasi ratinonge tichida kutenga racho radhura hapana chinhu chakachipa muzimbabwe saka ndiri kungoona kuti sezvo tiri vanhu vanotengesera hatina kwekuenda nekuti mai vatsva musana mwana atsva mudumbu
ava vanga vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano resurvival vendors union of zimbabwe vaobei mwari wangu vachitaura vari parunare muharare nestudio 7 nhengo yezanupf inomirira slovela muparlamende vamutokozisi mpofu vari kukurudzira kuti hurumende yebritain ibvise zvirango zvayakatemera hurumende yezimbabwe sinzire kucherechedza mabasa ari kuitwa navana chiremba pamwe navana mukoti vemuZimbabwe avari kufira kunyika iyi nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura ne Studio 7 vari pa Crossroads kuno kuSlovela, vampofu au vakafirwa nemukuwasha wa masvondo matatu adarika aiva mukoti kuUK vakulisani Nkala vanoti vakarwadziwa zvikuru nekufa kwakaita vankala kubudikidza nechirwere cheCOVID-19.
Zvakatishunguruza zvikuru kusvika kwemukuwasha wangu yanga ari kubasa achida kuedza kuti aprotekte upenyu wangu kuti zvakazvombatawo so district takatotambudzika zvikuru.
Hanzvadzi yemufi muzvare Silungile Nkala vanoti wahanzvadzi yavo aive munhu aida basa rake zvakanyanya uye akanga akapikira kubatsira vose vanorwara.
Tinorwadza kuti akashaika vari kuUK, but zvinofadza nje kuti vakafa vachiedza kubatsira. Nyangwe vanga vari kuUK tinotenda kuti kwavanga vari vaingobatsira ivo vanhu vairwara. So tinofara kuti aiwa Nkwasha akafa ari kubasa rake akafa ari soja rikuhondo. But zvinozongorwadza kuti akafa ari kure ende kusagona kunosvika ikoko kuti timuoneke ndizvo zvingarwadza. Bataiwa mwedu inogadzikana kuti akafa achiita zvinhu zvakanaka.
Vampofu vanoti chero zvazvo rufu uri murayiro waMwari, hurumende yeBritain inofanira kubvisira hurumende yeZimbabwe zvirango senzira yekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichirapa zvizvarwa zveBritain kuEngland kwakare. Vampofu vanotiwo mhuri dzevakoti vakafira kuBritain idzi dzinofanirawo kuripwa nehurumende yeko.
No, iye zvino Britain inini maonero angu inofanga kutozvi nyatsozvitarisa izvozvo because ivo vanhu vekwetu ndo vakabatsira Britain, vakabatsira zvizvarano zveBritain. Zvimwe zvakatorika zvakatorarama nebasa revanhu vetu. Asi iwo tirambe chingotiitira masanction isu tichibatsira, I don't think it's really fair. Inofanga kuti nyatsozvitarisa. Ndofunga vaBoris President, Prime Minister vepo naye amborwaraka. Akaona mupuka maZimbabwe ndaito mubatsira kuti asave parikavi. Ndofunga hai pavachagara vachazotarisa kuti vavise zvirongwa izvi zvemasanctions.
Hurumende yeZimbabwe inogara ichikurudzira nyika dzekumavirira dzinosanganisira America nemubatanidzo weEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vevatungamiriri muhurumende yeZimbabwe vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe. Asi nyika dzekumavirira idzi dzinoti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuvandudza nyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti dzigokwanisa kubvisa zvirango izvi. Zvichakadai, rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati kuripwa kwemhuri idzi kunokwanisika chete kana vakoti nana chiremba vakafira kuUnited Kingdom ava vakanga vakanyorerana pasi zvakakwana nevashandirwe vavo kuUK ikoko.
Zvinokwanisa kuitika kana kuri kunzi avo vashanda vanga vaine contract inotaura izvozvo hurumende yeUK. Sekutoziva kuti pamutemo panogona kunge paine workers compensation, mutemo wagara unenge uripo wekuti kana munhu achinge afa nda kwenjodzi anenge asangana naye pabasa anokwanisa mhuri yake inokwanisa kuzopuwa mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende yeBritain nemuzinda wayo uri muHarare kuti matanho api achatorwa nehurumende yavaBoris Johnson panyaya yezvirango nekuripwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvavaiva mune zveutano kuUK izvo zvakafa nechirwere cheCOVID-19 zviri pabasa. Asi hurumende yeBritain kuburikidza negurukota rezveutano vaMatt Hancock yakatozivisa svondo rapera kuti icharipa mhuri dzevafi vakarasikirwa neupenyu vari pabasa vachibatsira vanhu vainge vabatwa neCOVID-19 nemari inoita zviuru makumi matanhatu zvemapounds ekuBritain. Kusvika pari zvino pave nana chiremba nevakoti vemuZimbabwe makumi matatu nevana pamwe nevamwe gumi vanobatsira mukuchengetwa kwevarwere vakafa nechirwere cheCOVID-19 vari pabasa kuBritain kwakare. Ndakamirira Studio 7 kuSlovela, ndini Thomas Chiripasi.
Kutanga nemuburo, hurumende yakati yadzikisa kubva padanho rechitatu kusvika danho rechipiri kana kuti level 2 rekurwisa chirwere cheCOVID-19 chapa kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti upfumi hwenyika dzepasi rose hugwadame. Muchikamu ichi hurumende yakati mabhizimusi anechitsama atange kushanda. Asi izvi hazvisi kuitika nekuti panenge pasina kujeka kuti matano anodiwa kuti vashandi vadzokere kumabasa angasadzikiswa sei. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yehurumende yekuda kupa vemabhizimisi mutoro wekuti vavheneke vega vashandi vavo chirwere checoronavirus vasati vatanga kushanda yapa kuti urongwa wekuti mamwe mabhizimisi avhure hutadze kunyatsofamba zvakanaka. Mukuru musangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kune mamwe makambani kana mbaramatonya airovi zvakadaro padano rekuti vabhadhare mari yekuti vashandi vavhenekwe coronavirus.
Rapid result testing is quite expensive kana ichiitwa nemaprivate providers of this service. Vanoita matest acho vari kuti vanoda mari inokwana kuita US $25 for the cheapest, and for those who are more expensive, I will charge US $100 for one test.
Tabunza Dr. Murefu kuti zvinhu zvakamira sei kumakambani.
Yeah, aripo makambani avhura nokuti zvanga zvisina kunyatsojeka kuti chinotanga chii kuvhura kana kuti kutesta. Kutesta kwacho akusati kwanyatsobuda pachena kuti vanhu vanotestwa kupi.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzinza vatenda kubepa nhau reHerald kuti kuvhenekwa kwecovid-19 kuri kudhura uye zvikwanisiro zvacho zvishoma. Mukuedza kumutsiridza nyaya dzezveupfumi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaombawo homwe yemari kuti ibatsire vemabhizimisi. Tabvunza muzvina bhizimisi uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzlo Bina nezvehomwe iyi.
Hurumende yakatanga yapa gwaro. Gwaro ravari kuti Economic Recovery and Stimulus Package. Gwaro riri kupa donzvo chinangwa neshungu yehurumende kuti vaise mari inokwana kuita $18 billion. Iri mari yavari kuti i9% yegross domestic product. Mugwaro irori vapa zvakati zvipenga zvakati wande wande kumapazi eupfumi emuno muZimbabwe. Taona vaedza zvachose kuti vatarisewo kuti pane zvavaita kuti vemabhizimisi zvinge zvinotirerukei. Asi kana uchirangarira kuti 2% tax yakaiswa zvichinzi iruda kuti iende kunyaya dzeutano munyika munomu. Kwenguwa ino mabhizimisi ose anga akavhara kunze kweavo aya ainzi ndeye essential services. Saka tiri kutarisana nekuti mai watsva musana mwana atsva dumbu. Saka tichangoona kuti izvo sezvo hurumende yanga yatarisa kudai kuti makambani azviite, iyewo sehurumende yacho ichaita chinyi kuti makambani iwaya arerukirwe.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti hurumende yakangoita afungira mumoyo rwendo rwembwa panyaya iyi.
Mabhazi acho anga asipa akatikwanei kuti vashandi vaende kumabasa. Vashandi vakawanda vakazoita zvokutsvaga machira kuti vaite mamaski. Inyaya yekuti hapana kuita consultation pakaonanswa nyaya yelevel 2. Saka isisu tiri kutaurira vashandi kuti vambumira kuenda kumabasa nenyaya yekuti vato exposure padanger chaiyo panyaya yekufamba kusina zvinovadzivirira.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana nhasi vaudzawo bepanhau reHerald kuti vave kuzobvumidza mamwe mabhazi makuru anosimbotakura vanhu panzendo refu kuti ambotakura vanhu mumadhorobha kana aine tsamba uye anofanirawo kugezwa nemushonga kaviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Vechidiki munyika vari kuita zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubatsira vanhu panguva yenyika yakavharwa senzira yekudzivirira kutekeshera kwecoronavirus. Mumwe avo vari kuita zvirongwa izvi ndimuzvare Samantha Murozoki, avo vari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Pari zvino chirongwa ichi chinopa chikafu vanhu vanodarika mazana masere pazuva. Michael Hove, Studio 7, aita hurukuro na muzvare Murozoki pamusoro pebasa ravari kuita.
Takangotanga ndauya kuno kutungwiza. Ndivananzwa kuti vavakidzani vedu vakurara vasina kudya. Ndivandati ndikandivabikire nekuti ina ndingarara ndakaguta ndichiziva kuti munhu wandinoziva ari kurara asina kudya. Saka ndokutanga kwatakatungoita. Zvokutanga kwauya vanhu 24 vakatodya zvakanaka. Mangwana vakauya va double. Namba yachona iri kukwira zvisingaite asi shungu dzacho dziri kuwedzerawo nadzo because every day tirikuona kufara kunoita vanhu kana vaona chikafu.
Ungoshanda muri kuchitungwiza ikoko here?
Ndikushanda ndiri kuchitungwiza nekuti hazvisi zvinhu zvandakaronga kuti ndoda kuzotanga organization inobatsira vanhu.
Pane vanhu vamuri kudyidzana navo here pachirongwa icho?
Pakutanga ndanga ndichiita ndega ndaishandisa mari yandandinayo kusvika yapera. Ndazotanga kuita butter trade kupa munhu kana bhutsu dzandinadzo ndipa bhagidhi rechibage togaisa tichidaro zvakazosvika pakupera zvinhu izvi ndobva ndaitawo rombo rakanaka kuti vanhu vaiona zvanhu zviri pamawhatsapp status vakatanga kuratidzwa vamwe vavo vanhu ndopavakazotanga kurespona vachindigroma chunks vamwe ndigroma groceries.
Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vanhu vakaita sei?
Chiri kubatsira munhu wese ari pakunetsekana asi munongoziva panonzi pane rubatsiro panowanda vanhu saka tinenge takutora tichiti tinokoshesa vana vadiki pekutanga kutera vanenge vakaremara nevechikuru nevakadzi vanenge vakazvitakura tichidaro.
Vanogara munharaunda vari kuda kuzivawo kuti inga pane musikana anokwanisa kutibatsirawo vanokwanisa kubatsa isei.
Ndinongokurudzira kuti kana munhu ane dambudziko ari kundinzwa izvozvo andikwaziva kuti haasi kukwanisa kuti ape vana chikafu kauti iye adye achikwanisa zvake kusvika pamba patiri pa 20926 unit A kuseke ngaauya akasununguka. Vanenge vachida kutibatsira vanokwanisa kuti yigira magrocery kana kutumira magrocery kune nzira dzakasiyana vari overseas vanongobhadhara mari totumidzira zvinhu zvatiri kuda kushandisa kana varoda kutiisira mari namba dzangu +26378670100 2.
Avanga vari muzvare Samantha Murozoki, mumwe wevechidiki ari kupa vanhu chikafu kuchitungwiza. Vanga vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokokai timpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tirikurukura nevechidiki nezvezvirongwa zvavainazvo zvakanangana nekubatsira vanhu munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kupai chirongwa chedu semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kuumba. Asi zvisinei, muri yeZimbabwe ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8pm.
The Connection na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takatarisa kune vechidiki. Nzvimbo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwanduhu unogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Nhengo ina dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinodzingwa muparamende dzichinzi neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe hadziko dziri kuramba dziri muparamende. Vanotengesera mumigwagwa voshushikana nedanho rakatorwa nehurumende rekuvasiya vasiri muurongwa hwekuti vatangewo kuita mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Nkwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Amanyathelo amele abe khona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende.
Umsekelo sokuphiweyo ifoyo le-IMS embatesite abafake i-US $25,000.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayebele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe bele gciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumeli weDanga Mvura umnumzana Prosper Mutsiami, umeli wekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenator we-Midlands unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lenkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda wazise nginyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. Umakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komichi yibo abatshele idale lephalamende ukubana kumele lixotshe abanye laba ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi unkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikamakhuphe. Untungameli Inkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshanga ngumakhuphi lodaki lokomiti sixotshwe izanu. Izanu icatshe ngemva kwabodaki lokomiti.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amele abe khona kumele siwathathe njengoba iyinto esanda kwenzakala sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje ukuthi izani ivele kayilandela umthetho ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona uMonzora labo Nkomichi labo uMakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hhayi, asikakhulumisani labo njalo asinasizathu sokuthi sikhulumisane labo ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucela ukungena hayo ngumzwangedwa uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheke ukuthi sikhulumisane ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba nxa kwakuukuthi abantu bakhulumisane umlotha. Ukuhambisa kodaba emthethandaba ikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo Makhuphe labodaki, intando yezanu njengoba badla ukudla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa izanu.
kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obuvamela idale lephalamende?
Zulu kandaba mthakazo omuhle yondlela zimhlophe mazimbabhwenza amahle. Ukuxoxwa kwami uThabita Khumalo ephalamende yaseZimbabwe labanye bami ngakutsho lutho into encane leyo. Lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancengi ukuthi wona bangurhulumende. So bese besuyeka indlela zokuthi bangasenzani, sebezamile ukubopha, sebezama ukusitela ngabotiyegasi, sebezama lokonke babantu kwehlule, yikho sebephumele injongo leyo kusixoxa lingethuki. Kuxoxa kwethu akutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma, akutshintshi ukuthi ngizathola imisebenzi, akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelisa ukuthi latshwe lanxa lingelamali. Akutshintshi lutho, udube labekho siyaphambili. Kuxotsha thina, akutshintshi lutho, kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabweni amahle.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance asexotshwe edale lephalamende. I-MDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili eselevel 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Phakathi walelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,180,634. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili 253,169. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi 1,210,591. Emazweni awezwe lazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 47,118 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus njalo selibulele inkulungwane phose ezimbili 1,843 kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 15,587. Abenhlanganiso ezisebenzisana lentathelizindaba bayabele intathelizindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikodweni someli weSweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emkhosini wokutholisa intathelizindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19 i-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabehofisi yommeli weSweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentathelizindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intathelizindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intathelizindaba lolusizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njengoba libona sithole okungakakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezithiyeneyo United Nations namanye amakampani azimeleyo namathunja abazimeleyo lamanye ama-embassy ukuthi baphathise ngoba umkhulu lomsebenzi kufuneka intathelezindaba yizo eziphambili yizo ezisebenza zipambili zilwisana le gcikwane lele le COVID-19 ngakho ke sinokhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentatheli zindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba esacathulayo eYoung Journalists Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abaningazibawo bebesehluleka labo ukusinika even ama-maski lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lalawa ama-hand sanitizer but lapha manje sesinikiwe that sesisebenza sikwazi ukuthi i-COVID le ayisoziswa.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe ifoyo le-IMS, le-embassy yesithe, abafake $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-masks, ama-gloves, ama-suits.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli zindaba.
Kuqakathekile lokhu ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wentatheli zezindaba kabazenzeli bona, bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama-decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli zindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthanisele oluncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi enhlangothini ezijeniyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengama-mask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibili sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezincwadi ngusomabhizinisi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19, Mnumzana Nkosana Mazibisa. UMazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu alokwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa noMike Hobe weStudio 7.
Sikwenzayo ku-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esilwisana lalo kawudinga ukuthi uze ube lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, le nto okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitizer. Enye esilayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu. Siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho xoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kunama-companies anjenge-Punke BC le City Link asebekhuphile imali bedonator kulelo hlelo elokuthi sithenge ama-sanitizers nama-protective equipment sinike odokotela basezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo, emathaday, eton grofu lokuvula kwesibhedlela sikankomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke impahla yokuzivikela ngesingizithi ama-masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku-emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufashion yinto yokuthi abantu bazivikele babekwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimhlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19, not only are we doing awareness and the fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile incwadi lokubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingelakudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjengeSidco, United Refineries, Gqoka Indlovukazi, Group in UK, sibongele ama-individuals, sibonge even i-DHL, iSidco Gqoka Indlovukazi basiphathisa ngempupho. Phinde sinanzelele ama-farmers akobulawayo. They also provided ama-vegetables for his chair. We spoke in Christian Alliance that came on board with beans. Ukuthi sinika abantu bakithi ukudla ngesikhathi esinje.
Likhangelele ukusiza abantu abangakobulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo. Not abantu izindlu sikhangela phe household so far we 625 ngoba izandla zethu zimfitshane kodwa ngawo kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona xa ulesifiso sokuxhasa lo mkhosi omkhulu ongangotshaka ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane sinama pick up points athene kobulawayo where you can easily la donate sincedisane njalo sama eco cash page numbers two sidlula siyaphambili kukhonoko isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina i-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone okokwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini ngabakuzwisise ukuthi impilakahle ibuya maqala la makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali
ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende
i-challenge ekhona kawakathi esengikunanzelelayo izi ukutesta ithi individually it's expensive kwezinye indawo bathi ngama US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba
gqiba ingxoxo mazibisi
la nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi kasontethu sodwa into ethi sonke isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe
umnumzana Nkosana Mazibisa ngusomabhizinisi olilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 lapho-ke limuzwe etoxa echungweni lomaigobe owestudio 7 ewobulawayo
Yebo yebo yebo
umthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uzulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku studio 7 ngo-8 ntambama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe amanye awakhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lo msebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu Untungameli Nkomo we Studio 7 usipa lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi aloke engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impilakahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu bathestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahara. Alubana ngabe ukuthi uhulumende kutsho njalo ethithi yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzabangcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi zawayenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama-prizes aphumayo ayewathathwa yilabo esithi ngama-private testing facilities ama-medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangelele ukuthi bafuna i-$35 kusiya ku-$35 kusiya fika ku-$75 ukutesta muntu ngamunye. Ubusukhangela ukuthi amakampani wonke lawa alamaviki amane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkamo engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakoBulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi yaqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe nemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithethuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi. Ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizimisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizimisi.
Ingcweti yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yabiwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enenge kakhulu ukuthi amankampani azazuza imali leyo ngabobani njalo bazanikwa njani imali yangkhona.
Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. okuningi elizweni kuvaliwe benyenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Ayimali le ebeyithengisa abantu abazisebenzayo kabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu kula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nani ukuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni, besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo, ukuthi langa litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi kunje iningi labo lokho behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akula mavendors aseqalisile ngoba indaba yakhona zangicaca kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama food informal traders allowed to trade. Bantu bazama ukuthengisa abanye e-counterpart bebebika ukuthi bafike bangani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula nesibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu asenelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje mutsha.
Unkosikazi Fonnes Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasosha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwa abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abazisebenza ngokuthengisa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidlele abantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khona.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besilokhe silendile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizi ngoba lanamhlanje sesizaze sekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele suyisebenzisile suyithintile ngoba yayokungeyela ngenye indlela, ngeyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa siseseze singasakwazi ukuthi ngamebi mhlawumbe sasiyiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le staff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Le mali ibanjwa i-ministry ye-public service, labor and social welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni, so abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo unikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonguhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakagqini uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC allowance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Siliqeda ke lapha uhlelo lothulo namhlanje. Olivalelisayo Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.